Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 12/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura zvishoma gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende wokwidzwa wokwira makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muzano PF zveG40 neTeam Lacoste kwaramba kuchienderera mberi.
Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kukonzera kuti chikwata chemaWarriors chigare chiine mutauro nguva dzose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Banga repasi rose reWorld Bank svondo rino rakazivisa kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Gwaro rakaburitswa nezuro neWorld Bank rinotarisa nezveupfumi hwenyika dzepasi rose uye rinonzi Global Economic Prospects rinoti upfumi hweZimbabwe uhu huchakurawo nezvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana mugore ra2019. Tarisiro yeWorld Bank iyi inopfuura yakaburitswa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti upfumi hwenyika huchakura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%.
Kunyange hazvo banga repasi rose iri riri kuti upfumi hwenyika huchakura rakayambirawo kuti tarisiro iyi inogona kusabudirira sezvakatarisirwa sezvo upfumi hwenyika pasi rose husina kumira zvakanaka. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinonetsa kutambira tarisiro yeWorld Bank iyi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kunetsa kwemari, kuvharwa kwemakambani pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura mumakore apfuura. Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare mumwe wenyanzvi dziri kuti dziri kushamisika nemaonero eWorld Bank aya. Ngatinzwe hurukuru yataita navamufukare pamusoro penyaya iyi.
Takaona ripoti yonyitika tomboikurukurawo nokuidzeya tichishamisika kuti World Bank inenge ine zvairi kuona zvisiri kuonekwa naMinister of Finance and Economic Planning wedu. Vachina mata yavo vari requestimate a growth ye GDP at 1.7%. Apa World Bank yakuita an extra 2.1% over and above that 1.7%. Saka tiri kushamisika kuti unless the World Bank knows something chatisiri kuziva isusu vagari vemuno, then mafiga avo anoshamisa. Zvingava zvinhu zvinotinakidza nokuti fadza dai kuri kuti zvikaitika, nokuti kana tikaita a growth rate of 3.8%, then zvechokwadi zvinoita a difference yakati oo unemployment yedu, which at the moment we have even stopped counting. Saka izvi zvingatarisika kuti kuda pane vamwe vanhu vangawanawo mabasa pane ruzhinji neruzhinji rwuri kutsvanga iko zvino.
Chii chinenge chichitariswa nemasangano akadai kana vachiita ongororo idzodzi netarisiro dzekukura kweupfumidzi?
Handigoni kuvataurira sezvo ndisiri spokesperson wavo, handiti ka. Asi tinotarisira kuti World Bank as the bank of the world ine an overview iri much broader than overview ye any one country on its own. Saka tiri kutarisa kuti the context within which vari kutaura kuti upfumi hweZimbabwe huchakura by 3.8%, inenge iri much more secure than the one yatinokwanisa kuseenzesa isusu, nokuti obviously isusu tiri kutarisa Zimbabwe chete, ivo vari kutarisa world yese.
Tinoonawo kuti mamiriro emisika yepasi rose haana kugadzikana, asi World Bank vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungakura kusvika ipapa. Imiwo munoti panyaya yekusagadzikana kweupfumi hwepasi rose?
Ichocho ichokwadi chatiri kuona tese kuti ndezviri kuitika. Upfumi hwedu huzhinji ndehwemaminerals atinomaina nezvirimwa zvatinoita zvinoana tobacco, cotton nezvimwe zvakadaro, and pasi rese macommodity prices ari kudzikira. Saka tinoona kuti tizokwanisa growth rate ye 3.8%, kuda World Bank ine zvainoziva nemamega bills aya aitaurwa nechina neRussia atisiri kuziva isusu.
Vanga vari mukuru weMkozi vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vanoti vane mvumo yekurambidza nengo dzedare reparamende kuti dzisapfeka zvadzinoda, nekuti mudare munogona kuita nyonga-nyonga kana nengo dzikauya dzakapfeka zvadzinoda. VaMudenda vakataura izvi mugwaro ravakanyorera kudare repamusoro-soro vachipindura nyaya yakakwidzwa nemiriri wemutasa South vaTrevor Saruwaka veMDCT, avo vari kuda kuti dare iri rivape mvumo yekupfeka bhachi ravo rakafanana neflegi yenyika mushure mekunge vadzingwa muparamende vapinda mudare vakapfeka bhachi iri. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Muna Chivabvu gore rapfuura, vaMudenda vakarambidza kupfekwa kwemabhachi kana kuunzwa kwemireza yenyika muparamende mushure mekunge nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzauya dzakapfeka mabhachi ane mavara emureza wenyika pamwe nemireza yacho mudare. Vakaita izvi mushure mekuratidzira kwamufundisi Evan Mawarire pasi pechirongwa chavo chehashtag this flag. Asi kunyange hazvo vaMudenda vakange varambidza kupfekwa kwemabhachi ane mavara emureza wenyika, nhengo dzeMDCT dzakaita savasaruwaka dzakaramba dzichiuya kudare dzakapfeka mabhachi aya, izvo zvakazoita kuti dzidzingwe mudare. Mushure mokudzingwa mudare kaviri, vasaruwaka vakazokwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiti havaoni chakaipa pabhachi ravo, uyewo vachiti semutenderi wechirasta vanopfeka bhachi rine mavara echitendero chavo awo akafananawo nemavara emureza wenyika. Vasaruwaka vanotiwo vaMudenda vari kutyora kodzero dzavo nekuvadzinga pamwe nekuvarambidza kupinda muparamende. Asi vaMudenda vanoti vakatopa mutongo panyaya iyi uye vanopiwa simba rekuita izvi nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi gweta ravasaruwaka vakudzaikadzere vaudza Studio 7 nhasi kuti hapana chakashata pabhachi ravasaruwaka uye vanoda kuti dare repamusoro ripe mutongo wekuti zvakashata here kuti munhu apfeke hembe kana bhachi rinoenderana nechitendero chake, uye kuti chii chakaipa kuti vanhu vapfeke hembe dzine mavara emureza wenyika yavo.
Aiwa, isusu tiri kuti vasaruwaka vanoenda vane chitendero chavo chechirastafarian, saka ruvara ruri pahembe dzavo runoenderana nechitendero chavo, hazvinei neflag yenyidzwe semurastafarian kuti vange vachipinda muparamendi vakapfeka jaketi rine mavara akaita seavainawo red, green, black neyellow.
Pamashoko avaMudenda ekuti vanopiwa simba rekurambidza nhengo idzi kupfeka zvadzinoda, vakadzere vanoti maStanding Rules and Orders eParamende anotaura chete kuti nhengo dzedare dzinofanira kupfeka mabhachi, asi haataure ruvara rwemabhachi anofanira kupfekwa.
Speaker of Parliament vaMudenda havana masimba ekuti vaite zvavari kuita. Isu chatinofungira chete ndechekuti vari kuita zvematongerwo enyika zvepolitics, kunyanyanya nekubuda kwakaita this flag last year. gorera pera hivi zvinenge zvirikuvarwadza chaizvo chaizvo kuti nengo dzeparamende dzipinde muparamende dzine majaketi akadaro but isusu tiri kuti aiwa vasari vaka havasi kupfeka flag aiwa chavari kupfeka ijaketi asi rine ruvara rwakada kufanana nezimbabwean flag uye ruvara ruri pazimbabwean flag ndiro rofuti ruvara runoshandiswa nemarastafari saa tiri kuti chitendero chavo ngachichengetedzwe
asi vamudhenda vanoti hapana chinoshamisa pakudzingwa kwavasaruwaka mudare iri vakapfeka zvisingadiwe pamutemo vachiti handivo vega vakadzingwa mudare nekuda kwaizvozvo vanoti semuenzaniso vajustice meya wajajena vezanu pf vachimirira gokwe nembudziya munational assembly vakadzingwa mudare iri mushure mokunge vapinda vakapfeka zvipfeko zvebato ravo muna chikunguru vakadzere vanoti vapedza kugadzirira musoro wenharo kana kuti heads of arguments uye vanotarisira kuti nyaya yavo ichanzikwa mwedzi unouya muna gumi guru mapurisa akapinda mudare iri nechisimba mushure mokunge mamuka mhirizhonga apo mumiriri webudiriro munational assembly vakosta machingauta vakapinda mudare vakapfeka bhachi rakaita seravasaruwaka vakaramba kubuda mudare mushure mokunge vanzi vabude vanobvisa bhachi ravo vamudhenda neparamende vari kumiririrwa negweta vasimplisius chihambakwe panyaya iyi studio 7 haina kukwanisa kunzwa divira vachihambakwe panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa9 AM pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vabatana nhasi nevatungamiri venyika dzekuEurope dzakawanda muGeneva mukuedza kugadzirisa kunetsana mune zvematongerwo enyika kwave nemakore kuri muCyprus. VaGuterres vabatana nevatungamiri veCyprus, Greece, Turkey neBritain mukuedza kubuda nechibvumirano chinobatanidza mapoka maviri ari kunetsana ayaumba matunhu maviri.
Dare reSenate iro rine nhengo dzebato remaRepublicans dzakawanda ratanga kutora matanho ekubvisa urongwa hwechirongwa cheObamacare asi vasati vaburitsa urongwa hutsva huchatsiva chirongwa chezveutano ichi. Bato reRepublican rakaisa pamusoro urongwa hwekuvandudza Affordable Care Act uwo unozivikanwa sekuti Obamacare sechimwe chezvinhu zviri pamusoro-soro kubva panotora hofisi vakadomwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Mauto United States anoti ane urombo nekurwiswa kwakaitwa nemubatanidzwa wemauto kumaodzanyemba kweAfghanistan mukutanga kwambudzi gore rapera uko kwakauraya vanhu vekuAfghanistan 33 uye kukuwadza vamwe 21. Izvi zvabuda nhasi mugwaro retsvakurudzo muchiitiko ichi.
Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kunetsana mubato reZANU PF kwave kutanga zvekare apo bato iri rave kutanga kuita gadziriro yesarudzo dzemuna 2018. Nezuro, masachigaro nevanoona nezvematongerwo enyika mubato iri vakadaidzwa kuHarare nevanoona nezvegwara remusangano kana kuti political komiza vaSevia Kasukuwere vakashora mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuita mabiko nevanhu vakadzingwa mubato vachipemberera goredzva kuzvishavane.
Vachitaura vakamirira masachigaro aya vaSamuel Undenge vanoti vari kushora vatungamiri venyika vanodyidzana nevakadzingwa mubato. Vakadaidzira musangano vanonzi vari kuchikwata cheGeneration 40 uye vanonzi vari kuburitsirana makano nevanotsigira vamunangagwa vanozikanwawo nekuti Team Lacoste. Nyaya iri kunetsa mubato ndeyekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vaivesa chigaro weZANU PF kuMashonaland West Province vasati vadzingwa mubato iri vavengai Musengi avo vange vari kuzvishava nekumba kwavamunangagwa paiitwa mabiko aya. Tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muTeam ZANU PF vaJason Zhuwao. Tatanga nekubvunza vaZhuwao kuti vanoona sei mabiko aya.
Party constitution yet inotaura kuti every party member anofanha kuva ne freedom of association ne nengo chero epamusoro seya Vice President Emmerson Mnangagwa. Asi the concern came patakanzwa kuti pane ivo vatakadzinga sevanhu vemusangano tikawirirana semusangano kuti ava vanhu ava vari kupusha iyo yatinoti secessionist agenda. And ndoo vanhu vatainzwa kunzi vakaonekwa vari kupati ya Vice President Emmerson Mnangagwa. Saka chandingade kuti nditsanangure vanhu ndechekuti haisi nyaya yekuti maparty members aenderei kumba kwa Vice President kunoonana nawo. Kasi chatiri concerned nacho chikuru ndechekuti ivo vaenda ikoko vanhu vakadzingwa muparty yeZANU PF. Chavaru kumbotirei chii kuramba vachida kuzviassociata na Vice President Emmerson Mnangagwa. Iye zvinozvi makanzwa kuti Zuro maprovincial chairpersons vakasangana kuti vakurukure kuti chinakwa changa chiine vanhu ava chii. Isusu tichitaura kuti isu tiri kufamba negwara reZANU PF, gwara ravaMugabe rinotaura iro kuti one ZANU PF, one center of power.
Vamusengi pindai tinzwa.
Dzimwe nguva vamwe vanenge vachinotsvakawo mazano kuvakuru kuti kuda zvavakadzingigwa zvacho vanogona kuvakiwa. Boys kumusangano kunodiwa manumbers. Seni ndadzingwa asi handirambidzi kuvhotera ZANU PF ka. Saka zvekuti tiri pamutevedzeri wemukuru wenyika chero da president varipo tiragona ngoenda kumba kwavo vakatichedza kana kungoti kuvakumbira tokumbira kuti timbomwa madhirisi nemu. Vamwe dzebiri hama saka pakadzingwa vanhu havana kudzingwa mudzimba vakadzingwa kubato.
Mukoma Jason.
Chandingade kubvunza ndechekuti semunhu wemusangano kana muchiziva gwara reZANU PF of which tiri kuziva kuti kumusangano takakudzingai, asi chatoda kuziva ndechekuti ZANU PF haina disciplinary committee here. Committee iyi yakagarwa, inogarwa kuZANU PF headquarters, haigarwe kumba kwavamunangagwa. Isusu chatinoziva kuti hongu munokwanisa muri hama but nyaya yekuti hapana ivo vamunangagwa futi vakatotaura kuti iye mukomana uyo anozviita energy mutodi akangoyerekana apindo mukati imomo achizviposa semember of parliament. Saka hatizonzwisise kuti chinangwa chake chanchiri chei, chiri kuri kuda here kudziya mushana naVice President kana kuti kudini. But isusu chatinoziva ndechekuti gwara remusangano rinotaura iro kuti rine machannels.
Vamusengi.
Ndaichida kuvabata panhau yekuti gwara remusangano vachitaura zveconstitution. Ndoona sekuti ipapo vanoda kubatsigwa bhozi. Constitution haisi kutoteedzera totally bhozi. Kudzingwa takangokarikana tichingotarisa patv madzingwa hatitamboshedzwa kudisciplinary committee. Saka inhau yekungoti aiwa vari kungoita zvokungojamba jamba bhozi vane agenda dzavo.
Gwara remusangano baba kuti kana muchiziya gwara remusangano hapana munhu akambobedzwa kumusangano kuti huya tikudzinga. Kana party yauya kune resolution yekuti munhu adzingwa musangano, disciplinary committee inotozoitwa wakuda kueya magrievances ako and musangano uyu ndounozogara pasi uchitaurisa kuti munhu watadzinga shuwa shuwa ane explanation here chaiyo chainogona kutimitsa kuti adzoke musangano. Isusu takawirirana kuconference kucongress kuti tiri kufamba ne-one center of power. Makuda kuuya muchida kudestabilize utungamiri hwedu. Imimi munozviita mafollowers aVice President Emmerson Mnangagwa, munozviita mafollowers avo. sei muchida kutenta zita ravo mukiva pinza munyaya nyaya disinei nenyika disinei ne development do chatida kunzisisa kwamuri nenyaya kuti inimi makuti nisida nyika makuti paisusu musangano headache yekuti tikonsentrate munyaya nyaya
kwenyu pozite nenyaka mira sei goku musangano ndikona kuti munenge mukutorashika mutozivi musangano
makarasika ndimi makarasika musangano isi chirimo isi tiri kufamba negwara remusangano saka mutaura kuti takarasika cause dai tanga takarasika tirisu takadzinga but isusu tinotaura kuti aiwa kwete
vanhu vakatodzingwa vakatodzingwa senhoye kunzi unenge uchitaurwa zvepachena murikutaura izvi zvakangofanana nezvakaitwa chero kwakuchinzi kune vanhu vamanjuru vakadzingwa kune vanhu vanhingi vakudzingwa munodzinga vanhu muchiti ndevanhingi musati mavabvunza kuti uwanhingi saka igwana remusangano iroro kuti unongomuka wakadzinga munhu nekudhanza nditeera nini kokana kuruti hama yake saka hakuna munhu achateera hama
mukoma jesu
kutevera kwamuri kutaura kutevera kwekutevera kuumba here kana kutevera kwekuda kutevera kuti munhu atonge
avo vanga vari vajason zhuwau vanotungamira kufambiswa kwemashoko muteam zanupf vanga vachitaura parunare vari muharare manzwawo zvakare kubva kuna vaiva sachigaro wezanupf youth league kumashonaland west vasati vadzingwa vavengai musengi avo vanga vari parunare kuchinoi
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya dzekuwanana mumwe achigara ari mhiri kwemakungwa mumwe ari kumusha apo mitengo yenhare yakwidzwa muZimbabwe.
Onguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchifona pano pa Studio 7 tichitarisa nyaya iyoyi iri kutaurwa naJonga yekuti ne anonzi madata bundles aJonga
ndizvo zvanzi distance relationship vari mhiri vakuchemawa kuti hatichakwanisa kunge tichitaurawo nemhuri dzakasara kumusha kana mhuri dziri kumusha hadzichakwanisa kunge dzichifonawo kune vari mhiri nekukwira kwakaita mitengo yekushandisa nhare muZimbabwe
inenge nyaya inonakidza zvikuru saka hama wadiwa vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitaura nezvenyaya iyoyi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp panhamba dzedu dzinotidzo 001-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318
Hongu blessing tidangwe uchidza vatereri kuti chirongwa ndeche women's round table pindai muchirongwa chemadzimai muchinzwa zviri kuitika
basa redu nderekukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamugere
kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitikawo muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka
zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvamunofungawo kuti zvinokwanisa kuvaka nyika
tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 atikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika
munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirawo kunge tichiitawo pano paStudio 7
kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio7@voanews.com
munokwanisawo kutitumira matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1-202-465-0318
munokwanisawo kutishanyira pafacebook page yedu inoti VOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munau dzemitambo, pese panotambwa nhabvu nechikwata chenyika chemaWarriors panoita gakava renyaya dzemari uyezve nekuzhamba mumabatirwo avo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Mike Kariati anotsvaga zvakadzama kuti zvii zvinokonzera kuti zvinhu zvinetse.
Nyaya dzemari mukamba yemaWarriors inyaya dzatora nguva refu dzichadza kugadziriswa nevanotungamira nhabvu munyika. Zimbabwe Football Association. Kubvira muna 1993 apo chikwata chemaWarriors sedream team chakavakwa nemuchakabureng atfabish. Kusvika iko zvino, maWarriors anongogara achiramwa basa nenyaya dzekusabhadharwa. Fabish, uyo akararidza chikwata ichi kwemakore akawandisa, aigara achirwisana nevezipa nenyaya dzemari dzevatambi idzi, pamwe achibudirira, pamwe achikundikana. Kunyange hazvo maWarriors akabudirira kuenda kuma 2004 ne 2006 Africa Cup of Nations. Izvi zvakauya zvekare paine kutamburira sezvo vatambi Peter Ndlovu naBenjani Mwariwari vaipinza ruoko muhomwe dzavo kuti vabatsire chikwata ichi nemari. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Farai Kambamura vanoyeuka zvakaitika muna 2004.
Nyaya nautanga izvozvi pa takaenda kuEgypt kuma Africa Cup of Nations ikoko zvagara zvichiitika vakomana vakatozoenda mazuva iwaya kwakuchitori nemazim dollar kusati kwatisati akusenzesa ma US dollar vakaita sit in pa airport shape ezvinezvi vadzokorodza kuita sit in
shondo rapira maWarriors aive ave kuramba kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations finals kusvikira paita chibvumirano nevezifa chekunyorerana pasi kuti vaizowana mari yavo makundano aya asati apera. Muteveri wechikwata cheCapes United vaProsper Mzanarwo vanoti zvinhu hazvaifanira kusvika ipapa sezvo mari yakakosha mumutambo wenhabvu.
Vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Mumwe muteveri wenhabvu vashingira ikadiyo vanoti kusabata zvakanaka vatambi kunokonzera kuti vasatambe nemazvo apo vanenge vachitamba nevekune dzimwe nyika.
MaWarriors, if they are professional footballers, they should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally. Vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Chiri kushamisa ndechekuti nyaya dzemari idzi dzakabvira kare uyezve hazvisi kuratidza kuti dzingagadziriswe iko zvino sezvo vezifa vari kuratidza kuti havana zano rekupedza matambudziko aya. Vese vari kuuya kuzotungamira sangano iri vari kungozhamba nenyaya imwe chete yekuti hakuna mari yekupa vatambi sezvo mari yese inobhadharwa nevatsigiri venhabvu kuona chikwata ichi inoperera mukubhadhara pekugara nendege dzinotakura vatambi. Zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kuSport and Recreation Commission, imwe yacho ichibhadhara nhandare, zvikwereti, mapurisa pamwe nevanobhadharisa pagedhe. Vezifa vachiti vanosara nemari shoma shoma. Pari zvino maWarriors ari kuGabon uko vari kukwikwidza mu 2017 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende hwokwidza makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muzanu PF zveG40 neTeam Lacoste kuramba kuchienderera mberi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyamina ntungamiri nkomo munhau dzechindebele.